vashandi vehurumende vazhinji vati vakatobhadharwa. Vasati vabhadharwa vana chiremba nevakoti vari kubhadharwa nemusi wechishanu, vamwe vakatobhadharwa kudaro.
Saka ko iyo hurumende iri kuti kudii nemamiriro aita zvinhu munyika Honorable Madonzira?
Mamiriro aita zvinhu seapi?
Kuratidzira kwevanhu zvichemo zvacho zvichagadziriswa here?
Toziva kuti kune vanhu vasiri kufara nenyaya yokuti macivil servants haasati abhadharwa nokukasika. Ende iyoyo nyaya yakakosha nekuti hapana munhu anofanira kushanda asingabhadharwe mari yake. Ende toziva sehurumende kuti macivil servants vanhuwo vanofanira kuwanawo mari yavo nenguva. Vane mhuri, vamwe vanobhadhara marendi, vamwe vane zvikwereti maloni avakatora. Saka mari yavo ikanonoka zvinovakanganisirawo basa ravo ravanoita. Ende tinofanira kuti mari yavo ibhadharwe nokukasika. Chiripo chechokwadi ndechekuti hurumende mari yacho yanga isipo kuti ibhadharwe pazuva raifanira kubhadharwa. Asi hurumende yanga ichishanda nokushingaira kuti dai vashandi vehurumende vabhadharwa nokukasika, nokuti vanoita basa rakakosha chaizvo.